Simplex.
Shing Li! Arabi Bruce Lee!
Oyo!
Rasmau! Chow! 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 Baji Chinese! Ogwan Jetty! Zvinhu zvosuka tichimadzidza epa Shaolin. Chemayang tinospendera pa Long Cheng. Jackie Chan zvimajini zvimanheche. Zvidongo madzotoro vachibohoko. Chao Mang Chang. Uku kunwa inhani. Kuna kuna kuna. One more time. Shin Lee. Arabi Bruce Lee. Rasmau. Chao chao chao. Baji Chinese. Ogwan Jetty. Zvinhu zvosuka tichimadzidza epa. Chemayang spendera pa
Long Cheng.
Mama dzatoro vatipa Hong Kong.
Hong Kong.
Tini zvimadze. Zhao Mang Chung. Ukunwe
nai.
Rai Shai Chai.
Sachi Brandai.
Nia kutanda. Hey. Zvinhu zvosuka tichimadzidza epa Shaolin. Chemayang tinospendera pa
Long Cheng.
Tini zvimacheni zvimanheche. Tinzvangoma dzatorova tiri pa Hong Kong. Zhao Mang Chung. Ukunwe nai. Rai Shai Chai. Sachi Brandai. Nia kutanda, tikalani chero kwedu zvinonyadza. Zitandiyani hei,
Rasmau Chau.
Zitandiyani hei,
Rasmau Chau.
Zitandiyani hei,
Rasmau Chau. Chau chau chau, chau chau chau.
Pachichaini.
Oyo, oyo.
Rasmau Chau. Cup clash, cup clash.